Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechishanu zvita 31, 2021. Makateerera kuStudio 7 nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chinova chirongwa chekupedzisira mugore rino ra2021. Anemi muchirongwa nhasi ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inozivisa mazita evanhu vakakunda musarudzo dzematunhu gumi, asi ichiti vanhu ava vamirira kutambirwa nedare repolitibro. Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro angakaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Nhasi tichanzwawo zvakasangana nevezvematongerwo enyika mugore ra2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF yazivisa nhasi zvakabuda musarudzo dzekutsvaga vatungamiri vematunhu, asi ikati vakakunda musarudzo idzi havafaniri kupemberera kukunda kwavo kudzamara vatambirwa nedare repolitibro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pane zvaziviswa nhasi nemurongi wemusangano muZANU-PF vaMike Bima, vaimbovesa chigaro wevakarwa hondo yerusununguko vaJavlan Sivanda ndivo vakakunda kuvesa chigaro weBulawayo. VaGoodwill Masimirembwa, avo vaivesa chigaro weHarare, vadzoka pachinzvimbo chavo zvinovawo zvaitwa navakazembe kazembe avo vange varisa chigaro weMashonaland Central. VaDaniel Garwe vakakunda kuMashonaland East, ukuwo amai Mary Muliswa Chikoka ndivo vega mudzimai sachigaro wedunhu zvichitevera kukunda kwavo kuMashonaland West. Mumiriri weZaka North muNational Assembly vaRabson Mavhenyengwa ndivo vakakunda kuMasvingo vachitora chigaro chaive navaEzra Chatsamira. VaRichard Moyo kuMatebeleland North pamwe navaMike Madiro kuManikaland vadzoserwa pazvigaro zvavo mushure mekukunda musarudzo. VaMangaliso Njovu ndivo vakakunda kuMatebeleland South, uye vaLari Mavhima vakadomwa kuvesa chigaro weMidlands pasina akavakwikwidza. Pasarudzo idzi paisarudzwawo vatungamiri vemadzimai nevechidiki, uye amai Happiness Nyakuyezwa ndivo vave kutungamira madzimai kuManikaland, uye mutevedzeri wemutauro weparamende amai Tsitsi Gezi ndivo vave kutungamira madzimai kuMashonaland Central. VaBima vati sarudzo Youth League adzina kuitwa kuMatch North, uye dzichaitwa munguva pfupi inotevera. VaBima vati dare politburo richagara svondo rinouya kuongorora zvakabuda musarudzo idzi, uye rinogona kutambira kana kusatambira sezvo paine zvichemo kubva kune vamwe vakakwikwidza musarudzo idzi. Vatiwo kune dzimwe nzvimbo uku vaikwikwidza kwakaitika mirushonga, uye vachawanikwa vaine mhosva vanogona kuburiswa musarudzo pamwe nekurangwa nemusangano.
Vamos lá, 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 vamos lá
kunyange hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzakaitwa murunyararo mumatunhu mazhinji munyika kune zvichemo zvakati kuti kubva kumashonaland central masvingo nemanikaland chikamu chevakarwawo ndoo kumashonaland central chakatonyora tsamba kumashonaland central zanu pf provincial electoral directorate chichigunununa nemafambisirwo akaitwa sarudzo mudunhu iri studio 7 ainokwanisa kubata vari kunyunyuta ava kuti tinzwe zvakaitika sezvo vari kuda kuti sarudzo dzidzokororwe mune mamwe matunhu madiki asi vabima vati politbro ichaongorora zvese izvi yozopa muonero wayo nezvinofanira kuitwa ndakamirira studio 7 Mwarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vari kuita maonero akasiyana siyana pamamiriro eupfumi hwenyika. Vamwe vachiti veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo, asi vamwe vachiti upfumi hwenyika huri kugadzikana. Kudzainai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira maindustry munyika reConfederation of Zimbabwe Industry vakura emacheza vanoti kunyange chirwere checovid chakavhiringidza zvinhu gore rino vemaindustry munyika vakashanda zviri nani kana zvichienzaniswa negore rakapera asi vamacheza vanoti nyaya yekushaya mari yekunze ndiyo yakanyanya kukanganisa zvinhu
handizvozvo tatakatarisire hedu taifunga kuti tinopfuura ipapo but zvinenge zvakati siyanei zviri pamberi mbicha pane gore ra 2020 rapfuura iyo
panyaya yange yoramba ichitaurwa nezvayo yekuti hurumende yotora danho rekubvisa mari yemuno koshandiswa mari yekunze chete sezvakamboitika pakati pemakore a2009 na2019 vamacheza vanoti havaone izvi zvichibatsira vanobvuma kuti musika wemari yekunze kana kuti Reserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction hausati wave kushanda zvakanaka asi vanoti izvi zvinhu zvinogona kugadziriswa kusvika nyika yave kukwanisa kushandisa mari yayo pache zvayo
tikagadzirisa zvinhu zviri pamusika uyoyoyo ende tinetarisa rekuti zvinhu zvacho zvinogadzirisika mari yokwanisa kuwanikwa vanhu vachiseenza zvakanaka tagadzirisa izvo zvatiri kuita panyaya yemusika iyoyo tozokwanisa kuti aiwa ngatichivaivo nechinhano chokuti taakushandisa mari yedu yomuzimbabwe yakazvimirira yega
vakamba vegurukota rezvekubudirira kweupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari nhengo yemdct vatapira mashakada vanoti kunyange hazvo upfumi husina kukura nezvinhano zvayo zvakatarisirwa nehurumende zvinhu zvainge zvakatigadzikanei
average yesouthern africa about 3.5% global average is about 4.5% saka we are not doing bad tirikuita zvenu asi problem ndiyo kuti kukura kweikonomi ikoko hakusati kwa filiwa navanhu vazhinji nokuti mabasa hasati aonekwa nzara iri kuramba iripo saka ndozvimwe zvinhu zviriko munoona vanhu kuti havasati vafila kukura kweikonomi
paave nenguva mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende vachitaura nezvekukura kweupfumi vachiti kune vekunze kunyanya vanobva kunyika dzakabudirira dzakaita sechina russia nedzimwe dzinoonekwa seshamwari dzezimbabwe dziri kusima mari muno kana kuti foreign direct investment nekune rimwe diviwo vamunangagwa nevamwe vavo vave nenguva vachichema-chema kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika nenyika dzekumavirira zvisiri pamutemo ndizvo zviri kuvhiringidza upfumi hwenyika asi nyika idzi dzinoti nyaya yeuori nekutadza kutungamira ndizvo zvakanganisa upfumi hwezimbabwe vamashakada vanoti rimwe ramatambudziko akatarisana neupfumi inyaya yekushaya mari yekunze inosimwa munhu panyaya yekushandiswa kwemari yekunze munyika vamashakada vanotiwo pane dambudziko guru rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo vachitiwo hapana nyika inogona kuramba ichishanda isina mari yayo pachayo
nepotenshal isusu zimbabwe kuzvimirira tega senyika ine mari yayo kana tikagadzirisa zvinhu zvinoita kuti dhora rishaye value tikadhila neinflation nespeculative behavior inoitwa namabhizinisi edu anokwidza mitengo tinogona kuzosimba ne
vaFelix Chari mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi vanotiwo upfumi hwenyika hwakasimukira kana zvichienzaniswa nemakore apfuura, asi zvazvina chazviri kubatsira kana kuchitariswa mararamiro everuzhinji.
Kamutoro kadambudziko rechirwere cheCovid nekushayikwa kweforeign currency, Zimbabwe ina matambudziko akawanda anozoingidza kusimuka kweupfumi hwenyika. Matambudziko aya anosanganisira kukwira kwemutengo kwezvinhu muzvitoro, kuderera kwemihoro yavashandi, kushayikwa kwemabasa uye kugara kushayikwa kwemagetsi kunokanganisa production mumaindustry.
Mashoko ayatsinirwa nevakambotungamira sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mtasa, avo vanoti mushandi ari kutambiriswa mutero wembwa.
Hatinyanyi ubatwa kumeso nekutaurirwa kuti upfumi hwakura zvakadii mugore rino kana gore ripi. Tinotarisa kuti kukura kweupfumi kwashandura upenyu namararamiro evanhu zvakadii, matambudziko evanhu apedzwa here. Takatarisa gore ra2020 tinoona kuti hapana chatingatendera kunzi upfumi hwakwira kana kuti pane zvaitika muupfumi hwenyika, nokuti chidimu chepakati nepakati chavanhu vese vemunyika ino vari kurarama muurombo hunosiririsa.
VaMtasa vanotiwo hurumende inowanzoda kuranda nemunwe ichitaura nezvezvirango, asi rimwe rematambudziko makuru ari kuvhiringidza upfumi hwenyika inyaya yehuori, vachitsinira kuti nekuda kwedambudziko iri nyika inorasikirwa nemari yakawanda inogona kuunza budiriro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemapata anopikisa vanoti 2021 igore range rakaoma zvikuru, sezvo vanhu vaimbunyikidzwa pamwe nekutyorerwa kodzero dzavo pasina matanho akatorwa munyika inozviti ine utongo hwejekerere. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaGift Ostalosis vavanoti gore rese hurumende yeZanu PF yaishandisa denda reCovid-19 kurabidza vanhu kuita misangano, kuratidzira kana kurambidza vanhu kutaura zvavanoda. Vanoti vatungamiri vebato ravo vakaratidzira kana kutaura pfungwa dzavo pane zvaiitika munyika vakasungwa, asi vasizi vavati chikuru chakanyanya kuvatsamwisa inyaya yekurwiswa kwemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa, apo vakatanga kupinda mumaruwa vachisangana nevatsigiri vavo.
Leadership yedu including the president vakatakwa, muri kuona zvakaitika kumasvingo, muno zvakaitika tichitanga gore vachiterwa mota dzavo dzisungwa, which is issue yakatinetsa because mukuru wedu vakamataka vakaita zvinhu zvese zvavakaita zvandataura zvina, asi vakasvika pakuti iye unofanira kuti achikuwadziwa. Ndosaka vakati pakupeta kwegore unofanira kuti achibatwa ochirohwa ochisungwa, zvatakaona zvisika kubva kumasingo nepese patafamba nyika iyi.
Mutauriri wendct vaWitness Dube vatiwo havana kufara kuti COVID-19 yakashandiswa kuvarambidza kuita misangano, asi bato reZANU PF raibvumidzwa kuita misangano yaro.
ZANU PF yaiita madiro acho china kuadresa mameeting makuru savachiita super spreader yeCOVID-19, asi isusu vemabato anopikisa tichirambidzwa kufamba tichisungwa nemapurisa. Vamasenators edu akasungwa kuchocholo nenyaya idzodzi dzekuadresa mameetings padenda reCOVID. Saka demokrasi haisati yanyanyosvika pachinano yatinoda.
Vamwe vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCedric Muradzikwa vanotiwo ichokwadi kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka munyika muna 2021 sezvo mapurisa nemauto achiri kushandiswa kudzvinyirira vanhu.
Chekutanga pane zvizhinji ndingatikumbunyikidzwa kwekodzero dzezvizvarwa zvemunyika muno. Tikaona vanhu vazhinji vachisungwa, vamwe vachirohwa nemapurisa zvisina tsarukano. Iyi mhaka nechikonzero chekuda kuti vaburitsewo pfungwa dzavo pane zvinenge zvichikanganiswa kuda muhurumende, kuda mune zvematongerwo enyika. Chechipiri, ndinoona pasina chakaitwa nehurumende iripo pakuti pave neutongi hwegutsa ruzhinji runganzi ruya demokrasi.
Asi mutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti izvi zviri kutoitika vachiti kukokwa kwavamunangagwa kuGlasgow kumusangano wekushanduka kwemamiriro ekunze muna gumiguru ndicho chinhu chikuru chakaitika panyaya iyi.
chakuda kuti tiite kama uchane nyika dzese hatidi mhandu panyika pano tinongoda kutsvaga shamwari saka trip yekuscotland Glasgow climate conference yakatifadza zvikuru sebato yakafadza vana vemuzimbabwe kuti taakumanyika dzekumadekero dza rusvuta rwaakuita rushoma ukama ndohwaakuwanda
vanotiwo kunyange hazvo paine zvirango zvakatemerwa zimbabwe hurumende yebato ravo iri kukwezva vekunze vakawanda kuzosima mari dzavo munyika asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinhu zvinogona kugadzikana munyika upfumi hukasimuka kana bato riri kutonga rezanu pf rikataurirana nekushanda pamwe chete nebato guru rinopikisa munyika remdc alliance inotungamirirwa navanelson chamisa vamutsvangwa vanoti zanu pf yakazvipira kutaurirana nemdc alliance asi pasi pegungano repolitical actors dialogue vachiti chakakosha kuti mapato ese aite zvinoita kuti vanhu vagute nekugara zvakanaka
takutarisira kuti pachave nematurity kumapati ese zvikuru nisaisirovavachamisa kuti ribatirane nevamwe vari mupolad titaurirane kuti tifambidzane nyaya yekuti ndiri mbimbindoga ndiri sasa iwo wakakundwa muelection woti inini ndipa number two ndini mukuru wenumber two ingasivava mukuru wenumber one tiri kubvuma kutaurira nevamwe vatse vakarudzi unorambirewo kuti uri number two ubvume kutaurirana nevamwe so ndino zvatiri kutarisira tinoda kuti nyika yedu ienderere pamberi
asi vasidzi vavanotiwo MDC alliance yakazvipira kutaurirana nezanu pf asi kwete pasi pepollard vachiti vanoda muyananisi asina divi raakarerekera
nangagwa haagoni kuti titanetsana watora mbudzi dzangu onoti huya ndikuuze ti ndichakupa mbudzi sei aiwa kapanouya mumwe munhu muvakidzana anoti no iwe wakatora mbudzi iwe unofanira kudai tigarisanaye kutiende mberi so ndo maconditions atakaseta pakaita independent tochitaura kuti nyaya zvichibvira pa2018 ndezvipi zvakakanganisika tochigadzisa sei kuti tigadzire sarudzo dziri kuuya muna 2023 yatinoti road map kuti timeke sure kuti hatidzokorore dambudziko rakatika 2018 rekuti vanhu vanomiro wavo vachishudhawo masiitiro ekunoshayikwa nyaya legitimacy.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza nezuro mutungamiri weRussia kuti vachavatorera matanho akaomarara kana Russia ikapinda zvechisimba muUkraine. VaPutin vachipindura vaBiden vakatiwo kana America ikatemera Russia zvirango, izvi zvichaita kuti ukama hwenyika mbiri idzi huvhiringike zvikuru. Vanhu vari kuenderera mberi vachiungana paSt George's Cathedral muCape Town, South Africa, vachionekana nemutumbi waArchbishop Desmond Tutu. VaTutu vari kutarisirwa kuvigwa mangwana. Apo gore ra2021 rasvika kumagumo nhasi, vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumisika vanoti kuoma kweupenyu hwavo kwakawedzerwa zvakanyanya nechirwere checovid-19. Mutori wedu wenhau Lloyd Yamoyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanorarama nekutengesa zvinhu pachidzere flea market Mamutare vaJeffrey Murase vanoti musika wavo wakavharwa kwenguva yakareba sezvo kanga usingakodzere kushandiswa pakatariswa mirawo yeWorld Health Organization WHO.
Gore ra2021 igore ranga rakaomera nyika yese zvayo the world over nekuda kwechiCovid-19 coronavirus hachina kutisiyawo. Takasvika patakavharirwa musika muna 2020 tikazovhura this year. Saka all along takaitoita zvehwakumukwaku chaiko chaiko kutsvaga kuti torarama sei.
VaMurase vanoti pakazopiwa musika wavo mvumo yekuti ushandiswe zvinhu zvakange zvatomera nhengo dzechidzere flea market. Asi VaMurase avo vanovatsa chigaro chidzere flea market vanoti vanotarisira kuti gore ra2022 richange riri nani zvinozopa kuti ivo nevamwe vavo vakwanise kutenga nekutengesa pasina zvibingaidzo sezvavakasangana nazvo muna 2021. Mumwe mugari weMamutare amai Alice Makadzange vanoti denda recovid-19 rakavatadzisa kuwana mari yakanaka sezvo vaitadza kushanda nekuda kwelockdown.
2021 machallenges atakasangana nawo inhau yekuti ndofunga tanga tiri mudenda recovid-19. Patakazonzi tidzoke panapa neCity of Mutare Council yakati endai munovaka matables akafanana kuvati pamastructures masembos then tanga tisina mari dzekuwaka. patakazotanga kuwaka takamboti mari dzataitengesa tiri kumba dzodza takashandisa kuwaka ma structures then staff tanga tisina then patakazouya panapa tichiti takutanga basa takadzoka tingone staff yedu shomanana yatanga tasarwa nayo tiri kumba asi zvisine hazvo totenda mwari nekuti pa December ipapapa pa Christmas taka asi pata kugopinda mugore ra 2022 apa zvimbo dzedu taanadzo asi takusoro mari dzekuti tinohoda hatina vanhu takaomerwa kunzi hakuna mari
muzvare Dorika Baradza avo vanoitawo mabasa ekutengesa vanoti dambudziko ravaisangana naro muna 2021 raive rekushaya mari yekutenga zvinhu zvakawanda asi business ravo raivafambira zvakanyanya sezvo vachitengesa zvinhu zvavo nemitengo iri pa
Mugore vetakupinda ra 2022 tiri kutarisawo kuti dai government yedu yatibvumidzawo kuramba tichishanda pachidzere nemairano eCOVID-19 iriko iyi machallenges etinawo akaitawo limit tirambe tichishanda
mukuru weManipaland Informal Traders Association vaitai kariparire vanoti kurambidzwa kufamba kwakaitwa vanhu kwakavhiringa mabasa avo
takafikitika zvakati nenyaya ye time only further kuna curfew yanga iriko ichiti 6 pamunofanira kutanga kufamba then you realize mune aaku decentralized market ari kudanga mvura uko musika urudzi kuparira 6 to 9 asi 6 ndo dzinofanira kufamba kuri vari munhu yanaya paachabva kusaka kubva kuti aende kumusika wakari pamudarika pacollege 6 dzachaya osvika unotora zvinhu zvake zvekuronga almost 7 asati atanga kutengesa then to 9 mapurisa kanzu mezvitari piya kutendera kuti nyamano ndisirikwadi chibudai musika chibudai musika saka matimati evanhu akaora makebheji akaora zvinhu zvakawanda zvakaora matraders akawanda akapinda nhamo nekuda kwenyaya yetiming then kwakuya even patransportation yezvinhu vanhu vanga vajari kuti vanobva kumaresevha zvinhu zvavo magaka chibage matimati vongohichaika magonyeti vachiuya pamusika saka wosvika pai pamusika wosiri pasaku musika wakutyanga musika wakuhubva musika wakudanga mvura kuti atanga zvotsvaga zvetransport inobva ipapo kuenda kumusika kwaka imwe extra cost again kuti gonyeti ranenge ahichaikana riri kuenda kuHarare harigoni kukona kuenda kudanga mvura
apo gore ra2021 rasvika kumagumo vakawanda vanoshuvira kuti gore ra2022 richange rakanaka kuitira kuti upenyu hwavo huve nani ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
Gorera 2021 igore ranga risina mufaro wakanyanya munyaya dzemitambo muZimbabwe. Ko zvikonzero zvanga zviri zvei? Ngatinzwei Michael Kariati achititsanangurira.
Zimbabwe yakadzoka isina kana menduru imwe chete kubva kumakundano e 2020 Olympic Games ayo akaitirwa kuJapan uko nyika yakatumira vatambi vashanu. Mutambi weZimbabwe akapedza ari pachinhano chiri nani ndiye Scott Vincent wemutambi wegorofu uyo aive pachinhano chegumi nenhanhatu 16. Vamwe vakakwikwidza kumakundano aya havana kuita sezvaitarisirwa mushure mekunge Peter Pascal Gilpin akapedza ari pachinhano chemakumi maviri Donato Katai pachinhano chemakumi matatu neina Peter Wetzau aive pachinzvimbo chemakumi mana nembiri Ngoni Makusha ndokupedza ari pachinhano chemakumi mashanu aimbomhanyira Zimbabwe uyezve ari nhengo yeAthletics Zimbabwe Patson Muderedzi anoti Zimbabwe iri kudzokera shure panzvimbo yekuenda mberi
nguva yareba izvino yeZimbabwe tichingoramba chete kudzokera shure tisingaende mberi pari zvino tingadai tava pachinhano chiri nani kuti wanewo at least mafinalists zvinoita vana South Africa neBotswana kumaevents edu
asi gore rino raive nemitambo mishoma shoma nevekune dzimwe nyika nemhaka yechirwere checovid-19 makundano ezvikwata zvevanhukadzi gumi nezvina AICC Cricket World Cup akagumira panzira muZimbabwe nemhaka yechirwere ichi izvi zvakauya mushure mekunge chikwata chevanhurume chemachevrons charohwa mumitambo yayo yese iyo chakatamba neBangladesh, Pakistan neAfghanistan. Zvikaramba zvakadai Zimbabwe inotadza kubudirira kuenda kumakwikwi e2023 World Cup. Muteveri wemutambo uyu vaPatson Munyati vanoti nematambiro ari kuita maChevrons aya zveWorld Cup izvi Zimbabwe inofanira kukanganwa.
World Cup yecricket hangatimbokanganwa asiri zvedu nematambiro avari kuita ava. Tikangokanganwa toziva kuti hatichakwanifai, hatichakwanifai nepatiri pacho paranking hatichapi topinda. Saka tongoti ngatikanganwe nezvazvo.
MaMighty Warriors neMaWarriors akabuditswa munharaunda yekutanga yemakundano eCOSAFA Cup 2021. Chikwata cheNetball cheMaGems chakabuditswawo zvekare munharaunda yekutanga kumaAfrica Championships ayo akaitirwa kuNamibia. Kukundwa kweMaGems uku kwakateverwa nekukundikana kweMaWarriors mumitambo ye 2022 World Cup. Asi chikwata ichi chakabudirira kuenda kumafinari AFCON ayo ari kutanga musi wa 9 ndira kusvika musi wa 6 kukadzi. Manager weMaWarriors vaWellington Mpandare vanoti chesuwiro chavo kusvika munharaunda yechipiri.
Tikutiwo vakomana vambogadzirawo kaisiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinari kwacho hapana chakaipa.
MaWarriors ari kubata nemaSebos ayo akabudirirawo kupinda mumakota finari eAfrica Cup. Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makundano ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kumafinari eWorld Cup. Asi gore rino raive nekuchema pamwe nekusuwa kukuru kunyanya munhabvu iyo yakarasikirwa nevatambi vakaita mukurumbira Jed Mandigora, Mishek Chidzambwa, Joe Mugabe, Isaac Nema nemutungamiri wemutambo uyu vaNdumiso Gumede. VaGumede avo vakashaya nechitatu havasati varadzikwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Chirongwa chelive job na 8 p.m. tiri kutarisa gadziriro dziri kuitwa nevanhu takatarisa kusvika kwegore idzva ra Delia achiti hapana chafamba kutuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yapera rikaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. ZANU-PF inozivisa mazita evanhu vakakunda musarudzo dzematunhu, asi ichidi vanhu ava vamirira kutambirwa nedare repolitbureau. Studio 7 yatarisa zvakadzama mamiriro angakaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Nhasi manzwawo zvakasangana nevanhu vanoita zvematongerwo enyika mugore ra2021. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti mupinde zvakanaka mugore idzva ra2022.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 31 Mphalakazi 2021 ngumphathelisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibili ngumuntu ade esiphekela njalo ekhatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizobuhlungu sibili njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu abakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision.
Izakhamizi zakobulawayo zibuye ngobuningi zathi gwaqa e-amphitheatre. Sizovalelisa usomabhizimusi obedumile waleli dolobho unkosazana Beauty Mpofu.
Igovernment isizama nge-last minute ukuzama kufeza promise yabo leyayo ukuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target, kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele aseze kufezeke.
Umanisipala waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijason lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukuthi balalo nalo bahatshi eli gciwane. Kuhlelo Woza Friday namhlanje silegambo ligxile kumdumo werumba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe sebhumane super sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezigoqela iziphathamandla zikahulumende, inkokheli zikamanisipala labosomabhizinisi babuye ngobuningi bathi gwaqa e-amphitheatre bezovalelisa unkosazana Beauty Mpofu. Umampofu ube ngusomabhizinisi wendawo zokudlela edume ngokuthi Nkosi's B Kitchen. Ubekwe namhlanje emangcwabeni awe-Lady Stanley Cemetery kobulawayo. Intetho lezindaba ye-Studio 7 uEzra Jesus Fanda uzethulela lolu daba.
Inengi labakhulume ngcobeni kaSisibhi baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu yikulahlekelwa okukhulu kukabulawayo njalo uzosala elesizungu. Ubathi Ntambo waleli dolobho unkosikazi uJudy Ncube ngomunye wabakhulume kulo umngcwabo.
Because together with Bulawayo, we want to promote this community to all these things.
Umsekeli kaMeya kobulawayo uKhansela Mlandu Ncube unqome uSisibhi ngemisebenzi yakhe ekobulawayo.
Ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibili ngumuntu ade esiphekela njalo echatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizobuhlungu sibili njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu abakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision ngoba uSisibhi was creating employment for our people. And ukudla kwakhe kwakuphakamisa kakhulu.
Ukhansela sikhululekile moyo ka-17 ephumula kobulawayo ugcizelela amazwi kaNcube.
njengomama ngizwa ubuhlungu ngoba umama usisi ube intombi ebisebenza njalo ikhangelele ukuthuthukisa ubulawayo njalo ikhangelele ukuncedisa abanye labo athi sebaqhatshile. Engumama njalo otshengise ukuthi ukuba ngumama uyanelisa ukusukumisa isigaba sakho ubulawayo ngokudla nje ukupheka isitshwala esilobunono lokudla kwesintu okuqakathekileyo.
Osisibhi wanikezwa izicoco lemivuzo eminingi ngenxa yesiphiwo sokupheka. Okwaba ngumongameli upresident weZimbabwe National Chamber of Commerce umnumzana Obed Sibanda uveza kulahlekelwa kwemuli yabosomabhizimisi.
Ubulawayo ulahlekelwe kakhulu, not only ukuthi ube ngumuntu opheka kuhle kodwa ulahlekelwe ngokuthi ube sengumuntu ekade abantu bekhangelele kuye ukuthi bafunde kuye ebhizinisi lebhizinisi. Sithi uSisibhi wazenamfani heroyini ukuthi abantu abaningi babengamnanzeleli babemthatha njengomuntu ophekayo kuphela but thina sasibonzabayo no ukuthi siwa much better.
Unkosazana Precious Masuku osebenze lo Sisibhi okwesikhathi eside laye uveza ukudana okukhulu.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa ngumama kimi udirector imento. She was everything when I met you. I was with umama for almost 10 years. Ni waitress, ngisusa lapho, mabe head waitress, mabe supervisor, mabe marketing manager wakhe. Umama brought me up to where I am today.
Umampofu ubhubhele esibhedlela seMatadei ngolwesihlanu oledlule ngemva kokugula kwesikhathi eside ehlutshwa ngumkhuhlane wezinso. Uthiye abantwana bane, umfana oyedwa lamantombazana amathathu, njalo abantu bakhe bathembise ukusebenza bemanyene beqhubekisela phambili imkulu yakhe yokudlela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, igama lami ngingu-Ezra Jesus Banda.
Umunisipala weHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijayiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshile ligciwane. Lokhu umunisipala uthi ukwenza ngehloso yokuzama ukufinyelela inani elidingakalayo ukuvikela abantu kulomkhuhlane i-herd immunity. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwensuku ezintathu luqale ukuqhutshwa mhla ka-29 Mpalakazi njalo lwagqitshwa namhla. Lamhla bebesemavinkilini awe Gulf Complex esilindweni samabhasi aya eMtare emzini weMbare endaweni eyaziwa ngokuthi kusemapranga emzini weHighfields lesilindweni samabhasi endaweni ebizwa ngokuthi Cherima emzini munye. Ngaphambilini benelise ukufinyelela indawo ezigoqela emavinkili emzini weGlenview 3 eyakosamuriwo eMfakose ekuwadzana 5 Estrata Avenue emzini weAvondale endaweni yePomona Quarry eHeathcliff kanye leinye eyaziwa ngokuthi Bamadzimai Ellen. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamunicipala weHarare umnumzana Innocent Ruwende ulandisa kabanzi ngalezi nhlelo zabo.
In a bid to achieve herd immunity and bringing services close,
senza lokhu sizama ukuthi sanelise ukufinyelela lelo nani elidingakalayo ukuthi kuthiwe uzulu elizweni uvikelekile iherd immunity.
Kodwa uzulu ogoqela umnumzana Junior Moyo uthi osekusenziwa ngumunicipala kwakumele ngabe kudala kwenziwa.
I-government isizama nge-last minute ukuzama kufeza i-promise yabo leya yokuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target, kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vele soze kufezeke. Ngakho lokhu abasebekwenza nge-last minute abantu bezama ukulungiselela ukungena umnyaka omutsha njalo abalento eziningi engqondweni yabo lokhu ukuthi lakho belandelelana le-target ze-government esizaziyo ukuthi vele azifikeleki ayike ku-west isikhathi sethu.
Uhulumende akasakhulumi ngalolu daba aluthembisa abantu ukuthi kusiyafika emaphethelweni awonalo umnyaka ilizwe liyabe selile nani elidingakalayo labafika phose izigidi ezilitshumi 10 million loba isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuthi kuthiwe livikelekile i-herd immunity. Uhulumende wayethembisile ukuba kwakuzoqhutshwa inhlelo ezijiyeneyo ogoqela ukuya ezikolweni ukuyahlaba abafundi ukuya ezilindweni lapho kugadelwa khona amabhasi lokunye okungasaphumelelanga konke lokho. Okwamanje bengaphansi kwengxenye yenani elidingakalayo asebelihlatshiwe baliphindwa kabili leli jekiseni ukuthi kuthiwe bavikelekile ngokugcweleyo i-head immunity. Sebesedlula kancane izigidi ezintathu 3,129,823 asebelihlatshiwe okwesibili leli jekiseni ngemva kokuba abedlula inkulungwane ezithoba minwembili 8,040 belitholile ekutshoneni kwelanga layizolo. Kuthi asebelihlatshwe okwakuqala sebesedlula izigidi ezine 4,118,635 ngemva kokuba abedlula kancane inkulungwane eziyisithupha 6,394 belihlatshiwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Abebandla le-MDC Alliance banikeze ukudla kubalandeli babo abaswelayo ikakhulu abakhubazekileyo lasebekhulile abayizakhamizi zaseGwanda. Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma emele umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, uSenator Siphiwe Ncube uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlala elihlasele uzulu elizweni esidale ukuthi iningi lingajabuleli kuhle ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha.
Sigcwelise isifiso sikaprezidenti akade khangelela ukubana abantu ngaba badle ikhisimusi kodwa abasayidlanga ikhisimusi, sebeza kudla ini inye. Siyakubonga ke lokhu ukubana akhumbule abantu abaphila kuloneli lizwe elinzima kangaka ukubana nxa kudliwa kudle wonke umuntu, kungadli abanye abantu, abanye abantu basale belanga.
Unkosikazi Jane Dewa odabuka kwa-14 eKwanda South uveze injabulo enkulu ngesipho asitholileyo.
Ngibonga lesipho engisiphiwe ngupresident wami uNelson Chamisa, ngisithi mkomana ngaphindi andingathabe kakhulu ngesipho esinje. Ngibe ngingacabangela ukuthi ngizathola into ezinje, siyake siwabona mahamba kodwa sikaze siwabona enje.
Okugcizelelwe ngumnumzana Msindiswa Mpofu okavillage 3 eNandeni eGwanda North.
Ngisithakile kakhulu isipho lesi, angikwazi ukuthi vele singambonga njani. Sasithemba ukuthi labe le mpilo ende aqhubeke azizwe lo mlando ukuthi abantu siyakhala sifisa ukuthi ngabe nguye ophambili ofukhokheleyo.
Umnumzana Justin Majalo lilunga le-National Executive e-MDC Alliance uthi baningi abantu ababhekane lendlala abakhubazekileyo kanye lezalukazi lamakhehla baseGwanda abangaba ngamathumi amathathu baphiwa ukudla ugoqela irayisi, ithukela, amafutha okuphekisa, iflawa kanye lendumba.
Khonokho kulutshwana kona laba abalutshwana abakhethiweyo bamela bonke abasemumeni ofana lawo nalowo. So yiyo ikhisimusi ethe sizolipha yona namhlanje.
Okungamanga kuhle komnotho weZimbabwe kanye lokuqhamuka kwegcona le-coronavirus kudale ukuthi beduma ikhisimusi elonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Unkosazana Gugulethu Masuku oyisifundi se-Aba-6 e-St. Columbus High School ohlala emzini weKhilani koBulawayo unikeze isipho semvunulo yabesifazana nxa besesikhathini leseba kumantombazana ahlala eKhilani Squatter Camp ngenhloso yokuthi bathole labo ithuba lokulondoloza ukuhlanzeka njengoba limpahla izibiza intengo ephezulu kakhulu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekuBulawayo.
Iningi labesifazana abesenelisi ukuthenga imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba intengo yayo ingeneliswa ngabaningi, okubangela ukuba iningi ligcine liphila nzima ngesikhathi besemfuleni. Unkosazana Gugulethu Masuku uchaza isizathu sokupha imvunulo yabomama kumantombazana angamachumi amahlanu eKhilani Squatter Camp.
Ngile 18 years lapha ngilande ukuzodonate
kwabantu abahlala kwi-informal settlement eseduzane leKilani. Niland amankazana specifically zobaphathela sanitary way so that they have, because these days sanitary way emashop isidula. I-packet ekade ngiyilungisa bekule pad lesepa, kwenzothi amankazana akwanise ukuzilungisa bengela trouble.
Induna yeKilani squatter camp umnumzana Tony Ndlovu wamukele ngenjabulo isipho lesi.
Namhlasibili hayi, siyalwemukela kakhulu ngoba yilo lijabulisa ebazalini ukuthi abantwana baziphathe ekukhuleni wabo. Mina ngabe lobuchapha yibo.
Uthandekile Ndlovu, omunye wabathole isipho semvunulo, uthi ubevele esephelelwe ukuthi uzothini ngalesi sethekeli senyanga zonke esilanda abesifazana.
Sesikhathi sidalwa ngedwa ngoba ngiyathola indlela zokuba ngiziphathe njalo umntwana oyinkazana. Ubona ngingazithengisa umzimba wami lokuthi ngikhule kuhle, abantu abadoda bengadlaleli kini. Uzanginceda ngoba sengitholile amaphethi okubana lami ngasebenzise ngasengenile kuphila ukuthi bazathi ngaselawo amaphethi lesi sikhathi.
Onakekela amantombazana eKilani Squatter Camp ngaphansi kohlelo lwe-Sister to Sister olukhokhelwa yi-National AIDS Council, unkosikazi Nompumelelo Dube ubonye kakhulu isipho lesi.
Khangela abantwana ku 10 to 25 ngibanika ulwazi ku-SRH, ngibafundisa ukuthi bazivikele njani ukule abstinence, ukuthi baphuze ukuya emacansini nokuthi bazivikele njani. Njalo nxa kuwukuthi sekwatshatana nomuntu ongubaba ukuthi uyabe efuna ukumbamba kumbe umdlengula, akwanise ukuthi azivikele njalo, akwanise ukuthi abe nomuntu oyi-1, akwanise ukuthi akhulume laye, akubabe le-secret. Nxa uhlelo lanamhla mbona ukuthi uzamphathisa ukuthi information embanika yona izafanana futhi layona le abazayithola namhlanje, okunjengisa abantu abami bazabe bekwazi ukuthi into engibatshe engibafundisa yona angibafundisi ukuthi ngokwalapha kodwa kodwa kuhlangene nje iZimbabwe jikelele. Njalo kulabantu ababakhumbulayo njenge-ejona le encane.
Amantombazana alitshumi lanhlanu athole isepa lemvunulo yabomama engabanceda inyanga ezimbili, okulethe injabulo kwabaningi ngoba iningi alisenelise ukuyithenga emavinkilini ngenxa yokukhuphuka kwentengo. Abanye sebephila ngokusebenzisa esebenza kaningi loba nje kulodubo lwamanzi ngoba kumele ihlanjwe ihlale ihlanzekile. Amankazana amaningi aweZimbabwe njengawo wonke emhlabeni jikelele asethomba esesemancane, njalo akenelisi ukuzithengela imvunulo yokusebenzisa nyanga zonke. Abanye bagcina besebenzisa izichibi ezingahlanzekanga okugcina kudala imikhuhlane. Okwamanje ezweni imvunulo yabomama iqalela kumadola amathathu kusiya phezulu ngesizathu sohlonzi lwawo. Ngimele iStudio 7 ngiseKhilani kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulayito kulamhlanje sikhangela emuva unyaka wonke umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Wayezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lesowabo weRussia uVladimir Putin ngocingo izolo, wamxwayisa ukubana engabe ukuthi yathumbekele Ukraine, njalo atshiyane nomcabango wokungena nodlame kulelo lizwe ngemva kwenyathela lakhe lokuthumela amasosha engcebeni le-Ukraine ukukhulumisana kwabawelaba ngokwesibili kulinyanga. Njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika labangane bayo abakumanyana wenetho ile-Russia phezukwalo lutaba. UPutin ngelakhe icele ukubikwa yithe izijeziso ezingethulwa ngelemelika labangane bayo zingahle ziqabule ubudlelwane lele-Russia obuvele kunjenantenga. Abantu abaningi bebelethe betheleka namhlanje enkonzweni ye-St George's Cathedral edolobheni le-Cape Town e-South Africa ngelanga lesibili lokuvalelisa nalo Archbishop Desmond Tutu owayedume ngokusola umbuso woncindezelo nokubandlululo kwe-apartheid. UTutu obuphinga isonto ubekwasasa uMgqibelo. Abezomvikela bakweleSudan badubule babulala abantu abane izolo abakade bephakathi kwabantu abatshengiselayo besona wokuphuthuma kwentambo zombuso ngenyanga ezimbili ezidluleyo lelo lizwe. iziqondiso zokuhlala ezindlini ezethulwe ngabezomvikela laba. Kwezemidlalo umnyaka 2021 ubungekho muhle emdlalweni wenguqu njengoba eleZimbabwe lilahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu ababengabadlali lababeyinkokheli yalomdlalo. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukudlula emhlabeni kamongameli weqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede sekuvuselele izilonda enhliziyweni zabalandela umdlalo wenguqu ngoba sebebaningi lo nyaka osaziwayo abadlale indima ezitshiyeneyo ekuthuthukeni komdlalo elizweni abathethwe ngumdlali. Kuthe kuqala umnyaka wadlalela amaqembu abalisa ele-Acadia kanye lele-Cape United u-Anthony Kambani wedlula emhlabeni kwathi ngenyanga kanhlangu nakufika abadlali ababili abadlalela iqembu le-Dynamos abaphinda njalo baba ngabaqeqeshi uMisheku Chitambwa kanye lo-David Mandikora. Ngontulikazi ubhubhe uSteve Kwashi owadlalela iqembu leZimbabwe Saints waphinda waba umqeqeshi olodumo esebenzela amaqembu abalisayele Black Aces kanye leCapes United. UJomo Kawe wangukapteni weqembu leCapes United ufe ngenyanga kaNcwabakazi njalo ngenyanga efanayo kutshone uErnest Maphepha Sibanda wadlalela iqembu leHighlanders. LeCapes United waphinda njalo wakhokhela iqembu leHighlanders njengomgcini zihlalo. Yona le inyanga kaMpalakazi umdlalo wenguqu ulahlekelwe ngukululeko Dlodlo owayengumgadli weqembu leHighlanders. UKennedy Sibanda owayengumnikazi weqembu leEagles kanye loIsaac Nema owayeyimvimbi yeqembu leDynamos. Kusenjalo wawukaziwa ukuba uGumede uzabekwa nini njalo ngaphi loba nje udade wabo uCephe Khulu Fuyane ethe yena umuyi wayevele watsho ukuba ufuna ukubekwa ekhaya kibo enyathi. Ngolunye udaba olumelana nomdlalo webhola, imanager yeqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors Wellington Mpandare uthi iqembu leli
tomorrow we'll have two.
Kusasa sizaphinda njalo sizilolonge kabili ekuseni lasemini. Mhla zimbili kuzibandlela sizadlala umdlalo wokuzwana amandla. Umdlalo ebesiwuqoqele iqembu laseCameroon awusacaci kumbe sizawudlala ngoba sasivumelele ukuba sidlale mhla zine kuzibandlela. Manje bona sebesithi bafuna ukudlala lathi mhla zintathu.
Uqhubekele phambili uMpandara wathi imbangela ukuba abeCameroon bebefuna ukusebenzisa inkundla abazadlalela kuyo umdlalo wabo wokuqala mhla kuqala umncintiswano we-Africa Cup of Nations. Kodwa inhlanganiso ye-Confederation of African Football ithe abangeke besebenzise leyo nkundla sekusele insuku ezinhlanu ukuba imidlalo iqale. Umncintiswano we-AFCON ukhangelelwe ukuqala mhla ziyithoba munomunye kunyanga kazibandlela osiyafika emaphethelweni mhla ziyisithupha ngenyanga kanhlolanja. Iqembu leZimbabwe kwamanje linabadlali abalitshumi lathoba munembili kwele Cameroon njalo abanye abahlanu abadlala phetsheya kolwandle bazafika mhla zine kuzibandlela. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikagroup B ndawonye leMalawi, Guinea kanye leSenegal njalo lizadlala umdlalo walo wokuqala mhla zilitshumi lapho elizadibana khona leSenegal. Imele iStudio 7 ngobulawayo imuJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuliveki leqembu eligcine umdono oyeRomba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe seBhumane Super Sounds. Lona-ke liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi idlozi elikhulu. Untshumameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lidlalate lesukuma sihambe lesithathu njalo lilengoma eziyisithupha. Nango umkhokheli weqembu.
Sanibonani emsakazweni, obingelelayo nguPhumzani Nyoni okhokhelela iqembu lesukuma sihambe seBhumani Super Sound ehamba naye uZivusiso Ncube. Kanti ngokuzalwa sizalwa ngaseNkayi kwesikhobokhobo endaweni eseBhumani.
Mamela uzwe namhlanje madoda sivuselela madoda ethandweni.
Amadlalati aleli qembu agoqela elakuqala elithi umuntu omnyama kanye lelesibili elilesihloko esithi tshintsha impilo. Uthenga idlalate balithola ngapi?
Uhlala sihlala eSouth Africa, inumber esitholakala kizo ngu 0843977607, ezinye zithi 0618065798. Izinumber esitholakala khona, sixhumaneni khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Siyacela kakhulu uxhaso lwenu, isapoti yenu, ukuthi lani lisisapota njalo lithenge umculo wethu ngendlela efaneleyo. Silibonga kakhulu balandeli bethu umculo wethu Rumba.
Liphuma ke enkundleni iqembu lesukuma sihambe sephuma ne Super Sounds ngale.
Kalela abafana ophikisane baba labazukulu bakho abangazange bakubona baba, kungasenani baba, sizodanela emfulweni.
Thank you.
ngeke kanisobho wathi sikhangela ezinye izindaba ebezigokhela izakamizi zakobulawa ezibuye ngobuningi zathi kwaqa yansitha zizovalelisa nalo somabhizinisi obedumile waleli dolobho unkosazana Beauty Mpofu. Umanisipala waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubanabalalo nalo bahatshi leli gciwane. Kuhlelo Woza Friday namhlanje besilexembu eligcweleyo umdumo werumba elizibiza ngokuthi Sukuma Sihambe seBhumane Super Sounds. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nefratides Jeremiah and City libe lempelaviki elithukela. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lokugcina kulo mnyaka ka-2021. Selibonga ngokusisekela kwenu ngalo mnyaka. Oselivalelisa ngupraxides Jeremiah ngihle ngithathe leli thuba ngimele umsakazo we-Studio 7 lokulifisela umnyaka omutsha omuhle obusithiweyo oka-2022.